Izvi zvinotevera kubvumirana kwakaita dare remakurukota nezuro kuti kunzwe bhiri kudare reparamende richaita kuti mutungamiriri wenyika asakwikwidze misarudzo aine mwana mutsigira parutivi kana kuti running mate. Dare iri rakabvumirana kuti mutungamiriri wenyika anenge asarudzwa neveruzhinji achazenga achidoma vatevedzeri vake vaviri mushure mesarudzo, vatevedzeri ava vachizogadzwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika kana kuti Chief Justice. Mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition unoti danho ratorwa nedare remakurukota ehurumende iri idanho rinodzosera nyika kumashure. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition Vamavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti zvokuda kuitwa nehurumende izvi zvinopa masimba akawanda kumutungamiri wenyika. Bepanhau reHerald raburitsa gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachiti kana marunning mate akaramba ari mubimbiro remitemo zvinoita kuti masimba ave kuvanhu vakawanda.
Tinoona kuti kuamenda kuri kuitwa constitution uku zvakuru kuita kuri kuunganidza masimba yatingati pachirungu consolidation of power muhofisi yemutungamiri wenyika. Izvi zvinoita kuti isu zvete tichitarisira kuti tiende mberi senyika zvinotidzorera mumasure maringe nehwaro kana kuti hatingati mafounding principles edemokrasi. Zvakarewo zvinoita kuti ofisi yemutungamiri wenyika itadze kuva accountable kuruzhinji rwemazimbabweans nekuti kana ofisi yava nemasimba mazhinji hapasina achakwanisa kubvunza zvine zviitwa kana kushoropodza zvine zviitwa nehofisi yemutungamiri wenyika.
Danho riri kuda kutorwa nehurumende iri rashorwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Munyori anoona nezvemitemo muMDC vaInnocent Gonese vati kuti pasave nemarunning mates zvine dambudziko rekuti ndiani anozotora matomhu kana mutungamiriri wenyika abva pachigaro.
Tanzwa izvo kuti vezanupefu vari kuda kuvandudza bumbiro remutemo. Panyaya yemarunning mates isusu tinopokana nazvo pamusana pekuti vana vezimbabwe vanga vaakuzoziva kuti panoita sarudzo kana vachisarudza mutungamiri vanenge vachisarudza navateedzeri vavo kuitira kuti panyaya yesucession zvisaita bongozozo. Saka isusu tinofunga kuti kuvandudza uku hakusiri kubatsira nyika yezimbabwe asi kupa masimba kumunhu umwe chete anenge achisarudza vateedzeri vake.
Zvichakadai vakumalo vati danho rehurumende iri kumhura veruzhinji vakavhotera kuti pave nebumbiro remitemo idzva iri muna 2013. Vakumalo vakurudzira veruzhinji kuti varatidze kuti zviri kuda kuitwa nehurumende izvi hazvina kunaka.
Bumbiro remitemo ririkuda kuamendwa nezanupf ibumbiro rakavhotegwa nevanhu vazhinji mugore ra2013 pakaitwa amendment, pakaitwa referendum, vanhu vakatsigira zvikurusa bumbiro remutemo idzva iri. Saka zvinotishungurudza tikaona hurumende ichiuya ichidzorera mumasure ichiedza kuamenda bumbiro remutemo irori rinenge richisandiswa kunyika yedu iyenderere mberi.
Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati kuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo inzira yezanupf yekuedza kugadzirisa kusawirirana kunonzi kuri mubato iri.
Chatiri kuona chiri kuitika apa pakuti vabvise nyaya yemarunning mate inyaya yekuti vari kuda kuti vagadzirise nyaya dzekupokana kwavari kuita imo muzanupf chaimo, nekuti tiri kuona kuti mune mapoka mapoka ari kumuka muzanupf. Asi izvo zviri zvinhu zvisingakurudzirwi pamutemo, nekuti mutemo wakaita seconstitution haugadzirirwi kuti unge uchigutsa bato rimwe chete, asi mutemo weconstitution unofanira kugutsa nyika yese. Saka zvinhu zvinoti zvatisingadi kuona izvo zvokuti constitution inochinjwa kufadza zvido zvepolitical party yakaita seZANUPF. Constitution inofanira kunge iripo kuti ifadze zvido zvevanhu, kwete zvemusangano chete.
Asi mutungamiriri weZANUPF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitwa kugoromonzi mukupera kwesvondo kuti bato ravo rakabatana kunyange hazvo vakati pane vamwe vavasina kudoma nemazita vavanoti vari kuita gumbomba gumbo panze vachidyidzana nevavengi vavo nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku avo vanove zvakare mutungamiri webato renational constitutional assembly vaudza studio 7 parunhare kuti zviri kudiwa nedare remakurukota kuti zviitike bhiri reconstitutional amendment of 2019 iri rinotofanira kutanga rapasiswa neparamende pamwe nedare resenate mutungamiri wenyika vozoisa runyoro rwavo kuti bumbiro iri rigovandudzwa bhiri riri kuda kuudzwa kuparamende iri iro riri kudaidzwa kuti constitutional amendment bill of 2019 riri kudawo zvakare kuti muprovhinsi yega yega muve neconstituency imwe chete inosiyirwa vechidiki pasi peproportional representation uye kuwedzera nemakore gumi kusarudzwa kwemadzimai makumi matanhatu anopinda muparamende pasi peproportional representation vagonese vati sebato havana dambudziko nezviri kurongwa panyaya yemadzimai nevechidiki
asi panyaya dzemadzimai hatina dambudziko nazvo pamusana pekuti kodzero dzamadzimai tinodzikoshesa zvikuru ende zvakanaka kuti matema avo kuti vawane varambe vari paproportional representation awedzere panyaya yevechidiki kana paine pfungwa dzakadaro hasati tadzinzwa zvedu asi handifungi kuti ingaita dambudziko nazvo
bato riri kutonga rezanupf rine nhengo dzakawanda muparamende pamwe nedare resenate uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana chinotadzisa bato iri kupasisa mabhiri ose anenge aunzwa muparamende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.